Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kunyana 7/2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari yeZig yoramba ichishaya simba zvopa kuti hurumende itsvage matanho ekuidzikamisa. Vamwe varimi vokumbira mabhanga kuti avakanganwire zvikwereti sezvo pasina chavakakohwa mwaka wapera. Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwainoti kudzosera chiremera muvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyika yeZimbabwe Gold kana kuti Zig yatanga kushaya simba zvakanyanya, hurumende ichitendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekudaro yave kuda kutora matanho kugadzirisa dambudziko iri. Ko chii chaizvo chingaitwa kudzikamisa mari yeZig? Mutori wedu wenhau Costa Ngomo anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatenda ibiti vati chinhu chekutanga chinofanira kuitwa kudzikamisa mari yeZig kuisa hurumende inodiwa nevanhu yavanenge vane chivimbo nayo. Vabiti vapasemuenzaniso pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013 pavanoti pakave nekudzikama munyaya dzezveupfumi.
So chekutanga ndechekuti kana uchida kuti upe mushonga unorapa Zigi, visa hurumende, uise hurumende inodiwa nevanhu. Gorere yavatsvangira yavacheripo. Government of National Unity takabata basa, tikasenza nemari, economic stabilizer, inflation stabilizer, nekuti vanhu vaivimba nehurumende iyoyo yokunyanyanya navatsvangirai.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari gurukota rinoona nezvemari, mubato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC, vatapiwa mashakada. Vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yeZig ikwanise kutenga zvinhu zvese kusanganisira mafuta edzimotikari nezvimwe zviri kubhadharwa nemari yekuAmerica chete pari zvino.
Nyika inoda kunge ine mari yayo iri strong inoshanda kutenga zvose. Saka kuti mari yedu itekeshere munyika, ngatite kuti itenge zvese zvinotengeswa munyika kusanganisa nefuel. Chese zvacho ngachibhadharwe nemari yedu iyoyo, ndokuti tipromote our own national currency.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoti kuti mari yemunyika idzikame inoda kutsigirwa zvakanyanya nemari yekunze uyewo negoridhe rakawanda. Vagwanyanya vatsinhirawo zvataurwa navamashakada vachiti vari kutarisira kuti mitero mune ramangwana ibhadharwe nemaZigi.
Ava tinoshandisa urongwa hwekuti mari yedu yeZigi nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika neupfumi hwegoridhe inofanira kunge ichizotsigirwa painenge yakuita sekuti yakunoshayiwa simba yotsigirwa neizvozvo. kune mitero yakakura inofanira kubhadharwa nemari yemazigi. Saka mazigi iwo arimo munyika tinotarisa kuti achaenda kunobhadhara mazhinji acho mitero, pozova nedzikamu.
Vachitaurawo nemusi wechitatu kumarinda anoradzikwa magamba eHeroes Acre, pakuradzikwa kwegamba renyika vaShadrack Ndavambi, vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga, vakati hurumende iri kutora matano kudzikamisa dhora remunyika.
Let me assure you that government is working to promote the wider use of our local currency.
Regai ndikuudzei kuti hurumende iri kushanda nesimba kutsigira kushandiswa kwemari yedu yemuno kwakanyanya, uye iri kuisa matanho ekubvisa zvinovhiringidza kushandiswa kwakanaka kwemari yedu.
Mari yezigi yakaparurwa muna kubvumbi gore rino nagavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu. Mari iyi payakaparurwa ichitsigirwa negoridhe uye nemari yekunze, yaitengawo zviri pamutemo mari yekunze, kusanganisirawo dhora rekuAmerica iro raienzaniswa nezigi 1350. Asi mushure memwedzi mishanu mari yezigi yave kupera simba, kunyanya pamusika mutema, apo dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutengeswa nemazigi anodarika makumi maviri nemana kana kuti 24. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zigi rave kumawere. Muzvinafundo Mugano vanoti chimwe chiri kupa kuti vanhu vaende pamusika mutema zvikuru vemakambani kushaya mari yekutenga zvinhu kunze kwenyika kumabhanga. Vagwanyanya vanoti kubva zvaparurwa mari yezig, RBZ yakwanisa kupa mabhanga mari inosvika zana remadhora nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190 million kumabhanga. Asi vanomirira makambani vakaita seZNCC neCZI vanoti vari kukundikana kuwana mari yavari kuda. Hurumende yakambosunga vanhu vanopfuura zana ichivapomera mhosva yekutengesa mari zviri kunze kwemutemo. Vanhu vakasungwa ava vaisanganisirawo vaNevhile Mutsvangwa, vanova mwana wemutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa. Zimbabwe ine nhoroondo yekubudisa mari itsva asi dzichishaya simba mushure menguva pfupi dzaparurwa. Zigi imari yechitanhatu yaparurwa neZimbabwe kubva muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwarinoti kudzosera chiremera muvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Dare remakurukota rakatopa ropafadzo kuti paparurwe mutemo uyu. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJen Fan Muswere vanoti zvakakosha kuona kuti vanoita basa reurayiridzi havangoite madiro aJorgina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa kufara zvikuru nebumbiro reTeaching Professional Council Bill rava panzvimbo ratakapedza kuzeya muswe muvhuro vhiki rino.
Vandoro, bhiri iri rakanangana nezvipi chaizvo chaizvo?
Bumbiro iri rinenge rakatarisana nekuti risimudzire basa ravarairidzi. Varairidzi vanenge vakukwanisa kunge vachinyatsokuremekedzwa vachinzi uyu ndi murairidzi anonzi teach, zvireva kuti pane zvakawanda zvinenge zvichitotaurwa kunzi kana tataura kuti uyu nditicha anofanira kunge akaenda kuchikoro akagumira pakati, anofanira kunge aine zvakati nezvakati nezvakati. Ndozvinotiratidza kuti bumbiro iri rangofanana nezviya zvatinenge tichizoti kana ari dhokotera anenge ari muprofessional council yavo, kana ari engineer ari muprofessional council yavo. Saka zvichemo zvese zvevarairidzi zvinenge zvichiuya kuTeaching Profession Council. Iyo ndo inozozeya kuti chichemo ichi chakakodzerere kuti tichindotaura nehurumende.
Richabatsira murairidzi wanhasi here? Tambonzwa vamwe vachichema vachiti rinenge richavambunyikidzira kodzero.
Tinoona kuti Teaching Profession Council ichange ichabatsira maticha zvakanyanyisa pakuvaremekedza sevarairidzi vanotipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure.
Mazuva apfuura tatiri mubishi rekuisa misoro pamwe chete tichigadzira gwaro rekuumbwa kweTeacher Professional Council rinotarisirwa kuve bhiri richapinda muparlamende pachigadzirwa mutemo unoita kuti profession yeteaching inge ichiregulatwa necouncil yevoluntary council yevarairidzi pache zvavo varairidzi vachiona kuti mastandards avo ebasa ravo angasimudzirwe sei anobvumirwa kuita murairidzi ndiani munhu anomiswa kuita murairidzi anenge aita sei ndezvipi zvakanaka zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa nemurairidzi ibasa rinenge richiitwa necouncil iyoyo
saka imi munorionawo sei bhiriri
tinoona kuti pataita basa iri kune vamwe kunyanya vaibva kuhurumende vaida kushandisa Teacher Professional Council iyi kuti ive vehicle yekuwedzerera kudzvanyirira vashandi zvinova zvinhu zvatairamba tichiresista uye taiona ruoko rwehurumende vachida kutoapoenda ivo council zvinova zvatairamba kuti council iyi varairidzi inofanira kuumbwa nevarairidzi saka pari zvinotamirira kuona bill rekupedzisira richazenge richiiswa kuparliament kuti rinoratidza here zvataichemera nezvatakakutaura kana kuti rachinjwa
titarisewo kutambirika kwaro kana kusatambirwa kwaro nevarairidzi
isu hatizotambire Teacher Professional Council inodzvanyirira varairidzi Teacher Professional Council inofanira kusumudzira profession yeteaching asi ichinge ichiitwa nevarairidzi vachichengetedzana pache zvavo sevarairidzi
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare. Kurambira kwakaita mvura mudenga mwaka wapera kwave kupa kuti vamwe varimi vakumbire mabhanga nehurumende kuti vavakanganwire zvikwereti zvavainazvo vachityira kuti zvikasabviswa vanogona kutadza kubuda mumadhaka mavari Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
varimi ava vainge vakapiwa zvikwereti zvefotireza nembeu kuburikidza nemabhanga akaita seCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ Agricultural Bank kana kuti Agri Bank neNMB Bank kuti varimi ava vakwanise kupiwa zvimwe zvikwereti mwaka uno vanofanirwa kunge vabhadhara zvikwereti zvavo zvose asi mumwe murimi wekumakonde vabheni zvorwadza vanoti mwaka wapera hapana chavakakohwa nekuda kwezuva rakapisa zvirimwa
gore rakapera kwakatsva hapana chatakawana zvekuti kubhadhara zvikwereti chekubhengi hapana kwainombobva mari yacho zvinhu zvazvakaoma
vazvorwadza vanoti ivo nevamwe vavo vakatonopira nyaya yavo kugurukota rezvedunhu remashonaland west amai Marian Chombo
iye zvino takatoenda kwaresident minister kuti vapindire nyaya iyi kuti gore rinori kuwanawo mbeu
mumwe murimi wekumacheke mudunhu remashonaland east vakingston Zigauke vanoti vakaedza kuenda kubhanga recbz kuti vapihwe zvikwanisiro zvekurimisa mwaka uno asi vakanzi vanofanirwa kutanga vabhadhara chikwereti chavo chose chemadhora ekuamerica zviuru zviviri nemazana maviri kana kuti $2,200 mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe farmers union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nekuda kwekusanaya kwemvura zvinonetsa kuti varimi vabhadhare zvikwereti
varimi vane chichemo chinonzwisisika chaizvo ndiani asingazvizivi kuti mvura haina kunaya gore remwaka wakapera ndiani asingazvizivi kuti varimi havana kuita gohwo ravakanga vakatarisira tese tinotozviziva nemafigures ataitarisira kuti yield ichabuda yakadai kana mvura yanaya zvakanaka hatina kuwana izvozvo
vazakariya vanoti kupedza dambudziko iri varimi nemabhanga vanofanirwa kuwirirana kuti vavandudze chibvumirano chechikwereti
kuti vanhu vachigara pasi vokurirana kuti toita sei tifambe zvakanaka tisavhara mabhizinesi evarimi nekuda kwokungoti tirikungotibhadhara chikwereti tichazoona kuti munhu wacho haatorina mari yacho yekubhadhara chikwereti ichocho kune inonziwo restructuring of debt tinoita restructure zvikwereti izvozvo
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti panofanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuti kunyange mvura ikasanaya varimi vanokwanisa kuwana chouviri.
Zvakakosha kuti vanokweretesa vagadzirise nyaya yemadiridziro kuti varimi vakohwe zvakafanira, nokuti kukwereta pasina tarisiro yekukohwa zvinoita kuti varimi varambe vaine chikwereti chinozonetsa kubhadhara pamusana pemainterest rates anoramba achikwira gore roga roga.
Amai Chombo vanoti vachakwidza nyaya yezvikwereti kudare remakurukota.
So there is negotiations that we
Pakurimwa kwegorosi semuenzaniso, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muye vanoti hurumende yaizoshanda sechibatiso kana varimi vatadza kubhadhara zvikwereti. Mutauri webhanga reCBZ Muzvari Matilda Nyati vanoti pari zvino havana huwandu hwevarimi vakundikana kubhadhara zvikwereti sezvo vari kudorongodza zviri kubva kumabhanga mumatunhu mana enyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Esther Marwa, vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chinoita izvo zvemitambo, uye vane page ravo paFacebook rinonzi Fani Madumbe page, apo vanoita zvemitambo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti makatanga sei zvemitambo izvi?
Chakaita kuti ndifunge kuita peji rangu rinonzi Fani Madumbe peji, kukura tichiita zvimadhirama ezvi efemili mumusha namainini vangu, kunyanya nevanin'ina vangu. Unfortunately mainini vangu vandinoramba ndichitaura nezvavo vakashaya, asi munhu aifarira kuita zvinhu zviri fani zvekungofadza vanhu nguva dzose. Saka nguva ichifamba tiriko kumusha tisina kana chinonzi foni, takazosvikawo panguva yekusimuka toenda kunoshanda mudzimba kwaana Mutare nekwaana Harare. Ndopataizoona zviopportunitiwo zvokutiwo wanzi ine wawo wakwanisa kuonawo TV. Ndipo pataiona vana Mukadota, vana Muchirofanza nevana Madhumbe navana Gringo navana Mbudzi Yadhura taivaona mukana kekuona TV. Rimemba takaenda kuoko kwana Harare kwacho kuita chibasa chemumba, kudzidza unenge usina chaunokwanisa kuita ndechibasa chemumba. Saka hauzi munhu wokuti unoramba uchingowana zvana TV nguva dzose, taingoonawo wanzi ine wawo. Tobva taona kuti zvaanenge munhu wakaitawo senyu vari kutofadza vanhu through acting pamaTV apa. Zvobva zvaperawo zvakadaro tichindoona.
Pari zvino muri kuwanikwa muchiita mitambo yenyu iyi muri kupi? Muchiri pabasa here?
Iko zvinezvi handichisiri pabasa, ndave kugara ndega. Basa rangu rakapera, takazenge takushanda takawanda pabasa. Saka one of munhu wandaishanda naye akasvitsa nyaya dzangu dzepasocial media kune varungu. Saka varungu vakanzwa kushushikana, ndofunga vakafunga kuti pamwe ndinowana mari yakawanda kupfuura yepei. Nyambisirwa hakuna. Ndakauya pasocial media nekuda kwekuda kushowa talendi yangu yekuva fani, ndosaka ndakauya. Asi mari chaizvo kuti isu tinoti tinowana mari inoshamisi hapana. Asi varungu vanofunga kuti munhu uyu zvaaita zvesocial media munhu waakuzikanwa, akaudzwa kunzi peji rake ratokura vakaona ritori ne 100+ followers vakatya kuti one day tinogona kuzongobirwa pano saka ndopakabuda zita ipo pakushanda mumba ndipo pakabuda zita rekuti madhumbe saka ndakangokura ndiri munhu anofarira zvekubika saka even papeji rangu rafani madhumbe sezvo ndiri munhu ari kudawo kukura ndinongoita zvese zvandinofarira papeji one iroro
vanenge vachida kukuonai vanokuwana ipapi
so vanoda kundiwana vanouya papeji rangu rinonzi fani madhumbe peji uyezve ndinokumbirawo vasati vafolowa kuti vandifolowo vanditsigirewo papeji rangu rinonzi fani madhumbe peji
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemasaramusi anonzi ari kuitika mune zvimwe zvikoro zvemunyika zvatisiri kutaura hedu nemazita uko kunonzi kuri kudonha matombo anopisa moto isingazivikanwi nekuti yaveswa nani ichinzi iri kungopisa zvivakwa nembatya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyoro anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Sekuru Sibanda mungatanga nekutsanangura here kuti zvii zvinenge zvichiitika munyaya dzese dziri kutaurwa dzatiri kunzwa dziri kuitika idzi dzimwe dzinoitika mumisha dzimwe dzinoitika muzvikoro imomo.
Jongwe Kandemiri tine chivanhu tine tsika dzedu dzatinadzo. Zviri kuitika pachikoro ichi ushereketi rudi ruri kuitika Tingati izvi matare anodiwa nechivanhu kwete chipostoro nekuti tsika dzedu dzechivanhu isusu tichitarisira kuti uyu mweya wetsvina uyu ndingo ichobuda uchikanganisa vana zvaari kuita
chii chingadai chiri kukonzera zviri kuitika izvi sekuri Sibanda tichiona kuti zvinhu zviri kuitika muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana
kune zvatoti zvivanda kana zvitoma zvanetsa zvashungudza vana pachikoro ipapa mweya yetsvina iri kukanganisa vana kana takatarisa ndiri kutaura zvako ndakamirira Zinata ndichipenengura panhu padiki pandodi pandokwanisa mweya unobva kumadzinza ikasi tichiona variko vamwewa futi vane ushereketi
asi zvingakwanisa kugadzirisika here izvi sekuru Sibanda tichiona kuti zvikoro zvaakuvhurwa vana vakwanisa kudzokera kuzvikoro misha yavo yakachena
zvinhu zvinogadzirisika tsika dzedu dzechivanhu hadzitsvagwi mashoko emhepo zvinoda kuti iyo midzimi iyoyo imhepo ka inoteerera zvamuri kuita saka ndakumbira madzitateguru vasinungure zvifambe zvakanaka
manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Tenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya Wanda muchikamu chezvemitambo vanoti mitambo yemumigwagwa kana kuti street theater inofanirwa kuramba ichishandiswa senzira yekupa ruzivo rwakakosha kune veruzhinji pamwe nekuvatandadza zvinogona kudzidziswa vanhu zvinosanganisira kukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka kodzero dzevanhu mirizhonga yemudzimba pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera
Nyanzvi zvemitambo vachitungamira sangano reChildren's Performing Arts Workshop kana kuti chipao vaVictor Peturo vaudza Studio 7 kuti mando yemutambo uyu inobatsira zvikuru munyaya dzemagariro evanhu.
Mitambo yepami inoitwa mumugwagwa inotibatsira zvikuru sei kuti tisangane ne vatinenge tichida kuudza. Mimugwagwa nenharaunda dzatinogara ndimo munogara vanhu.
Vawedzera vachiti inobatsira mukutandadza veruzhinji panguva ino yekusamira zvakanaka kweupfumi.
Dzimwe nguva patinoisa mitambo yedu kudzimba dzemitambo atinoti matheater house aya, vashoma vanouya zvikuru senye kubhadhara nezvimwe zvakadaro.
Mutambi anemukurumbira pamitambo yepamigwagwa Search More Takavada anozikanwa nerekuti Matsotsi achishanda nesangano reMashona Arts kuchitungwiza anoti iri ndiro basa rake raanorarama naro.
Mukuita street theater mune ndoma tukuzowanawo nemwe mukane kuti vamwe vada kuitirwa mabasa makambani vada kuitirwawo maworkplace performance, maNGO vada kuitirwawo madrama vachitipo mathemes akafanana na drug and substance abuse, vana circumcision, vana early child marriage tivaitira mabasa iwayo. Saka ndikutaura chokwadi hazviri kutiraramisa.
Mumwe mutambi wechidiki Gamuchirai Mukwakwami anoti akakwanisa kubudirira uye akawana cheuviri kuburikidza nemitambo yepamugwagwa iyi.
Izvino ndakubudawo pachivhitivhiti maprojects akasiyana siyana, maseries akasiyana siyana anosanganisira Chipo the Gift. Ndakagonawo kuachieva magoals angu nokuti ndakugonawo kudzidzisawo vana.
Vanoshanda nesangano reprecious children's arts organization kana kuti pika Muzvare Rashiwe Chipurunyenye vanoti mitambo yepamigwagwa iyi inoda kutsigirwa sezvo ichisanganisa vanhu vakasiyana siyana kunzvimbo dzavagere.
Izvo zvinova ive mhando yetheater iri inclusive sezvo ichikwanisa kubata chero vanhu vasingaite nezvetheater.
Asi murungi wemabasa musangano reCulture Fusion vaFrancis Nyakuwa vaudza Studio 7 kuti kunyange mitambo yepamigwagwa ine mutsindo, vatambi vakawanda vanokundikana kuiita sezvo zvichivadhurira kana vasina rubatsiro.
Nekuti kazhinji kacho ndiyo nzira inonyanya kushandiswa nemakamba kana kuti vaya vatinoti civil society organizations pavanoya munzvimbo dzakasiyana siyana mumanharaunda madunhu vashaya vachidzidzisa vanhu.
Vachitaura neStudio 7, mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Manda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Tinoedza kuumbiridza mitemo yekuti mukuitwa kwebasa remitambo tsika nemagariro kunge kuine chiremerera, kunge kuchioneka kuti kunopa pundutso kuvanhu, kuoneke kuti ibasa rekuti munhu anokwanisa kuti ndiri mubhizimusi rekuweza, ndiri mubhizimusi remasports, ndiri mubhizimusi rebhora.
Mitambo yepamigwagwa inonyanya kushandiswa pakushambadzira zvigadzirwa zvemakambani, zvirongwa zvemasangano anoshanda akazvimirira ega, kunyange zvirongwa zvehurumende. Mhando iyi inosiyana nemitambo inoitirwa panzvimbo yemitambo imwe chete. Vatambi vakaita saFred Manjalima anozikanwa nerekuti Kapfupi, pamwe naDavid Mbaiwa anozikanwa nerekuti Sabu Kvarazipi ndevamwe vatambi vane mukurumbira munyika nemutambo yepamigwagwa iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mari yeZig yoramba ichishaya simba, zvopa kuti hurumende itsvage matanho ekuidzikamisa. Vamwe varimi vokumbira mabhanga kuti vakanganirwe zvikwereti sezvo pasina chavakakohwa. Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwarinoti kudzorera chiremera kuvarayiridzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Azininga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mgela emsakazini we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 Mpandula 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazane eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo loluntu ukwedlula okwakusenziwa ngwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Kulabaphikisayo abavalelwe eRemand Prison October befuna ukutshengisela ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weSADC Summit eHarare. Kulabanye njalo abathi uhulumende bathwalise nzima kulezi nsuku loba umhlangano lo sowaqhutshwa eZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhalajikelelwa enhlanganiso yeFreedom Alliance.
Kutshengisa ukuthi uhulumende okhona asiyo uhulumende wabantu, uhulumende oyisitha sabantu futhi owesaba uZulu ngoba esazi ukuthi uZulu akamvotelanga. Kuzanywa ukuthi kwethuswe abantu bahlalele evalweni ukwenzela ukuthi bangabuzi lutho. Njengoba kunje ukhunywa labo cethi Thembo nalabo kufune ukuthi abantu bahlale besevalweni, yikho lapho kulohlupho khona kwalapho. Njalo khonokho besokugcwalisela ukuthi ukukhitshwa kukaMgabe kuthiwa sokulungiswa izinto kwakungamanga, njengoba abaningi savela satsho ukuthi lapha kunuka santungwana la. Ye,
kodwa kuzaqhubeka kusenzakala konke lokhu abantu bebukele nje khonya kulanto vela kubangayenza kunjalo.
Kodwa abantu mbona ngathi bangavaleleke embodleleni kuzadubuka njengekhokhokhola, kulalapho kuzafika khona okuyinto okwakwakhona. Angithi uMgabe ubekwenza okuyinto khonokho kwafika lapho kumlahla khona. Akaze kwenzakale loba kukumbali ukuthi kuthiwa abantu ngabenza so kuzaphetha kukuhle kubunjalo. OSmith bakwenza abakho, uMgabe bakwenza kabakho. Yiyo into eza kwenzakala ukuthi abantu kuzagcina lapho kuyabila khona okuyimbiza kwakhona. Kungavila isidikiselo kuzasiphosa khatshana.
Ye, kodwa kuyangizana abanye vele kungani sebekathele ngakho konke lokho.
Vele kukho kuyenzakala kustruggle babudube ukuthi abantu bazakhathala kwesinye isikhathi kuvuke umfula njengenhlathu. Ukukhathala kwabo khona lokhu kutsho ukuthi nxa lapho kunywa khona kuzabe sokulamandla aphindiweyo. Mina nxa ngukhaya lokhu into kwakhona ngoba angeke umuntu azenzele santando kuze kube ntolontolo. Engashiyo uNkulunkulu akwenzakali khona.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube nginobhala jikelelo enhlanganiso yeFreedom Alliance obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo loMnumzana Kudamu Nsaka ukuba andlale ZANU-PF la kwinhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe.
Abantu bayabotshwa baba bonke lapha oyakhona. Ngikhuluma nje kulabantu athwa babotshiwe bebotshelwa nje kunoku kwephula umthetho weCrimination Act lapha eZimbabwe. Kutshengisele ukuthi umuntu akayenzisa ntando umbuso umele ulondolozwe, akula umuntu ophezu komthetho. Nga ukhumbula kuhle, ungakhumbula ukubana eBritain silomunye umZimbabweni owabotshwa njalo esenza into efana nayo kuma social media khonapha. Wabotshwa khonale ebotshwa eBritain umZimbabweni. So lapha la kweZimbabwe umuntu engephula umthetho ukuthi uhamba kuma social media uhlanza ukhuluma santando ikakhulu mayelana ngelizwe lakho kuyabotshwa njalo kumele futhi abantu bekumbule ukubana kule cyber act eyafakwayo yokubana even ungaze uthethise omunye kuma-social media uyakwanisa laye ukukubophisa. What more laba abafika besenza ubugelekecele bugebenga kuma-social media phezu kwelizwe.
Kodwa ke baba Msatha, kulabanye phela bathi uhulumende wesaba abantu, bathi uhulumende wazangavotelwe vele yikho kesaba ukuthi abantu bangamenzela okunye. Ayisikho konokho.
Ayi abona laba abantu abantu abaphuphayo abayalelwa. Umuntu ocabangayo akasoze ethi uhulumende kavotela ngoba even bona abe opposition triple C sebevuma ukuthi hayi wawina uhulumende. So uqala ukuthi uvume into ekhona esegcekeni usuhamba kuhle. Okwesibili uhulumende uyesabani? Uhulumende ukhona ukuba nelondoloze ilizwe. Akesabi muntu mele enze into ekhona. Engaqalisa ukekela ukubopha abantu siyabaleka. Chaos elizweni akusela rule of law. So akayesabi uyenza okumele kwenze. Yikho kulamajele, yikho kulamacourt, yikho kulamapolice.
Umnumzana Kudamu Nsaka ukubandlale ZANU-PF la kwinhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 SARR.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo, kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele basebenzise imithi le ngonanzelelo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba bathi izihlahla zesintu ziyabaphathisa ukwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela omama ikakhulu kwabahlutshwa izinye. Sixoxe lonkosikazi Hlengi weSibanda esimfice egebha impande zesihlahla okuthiwa ngumthwente esigabeni seChimbombo. Wona athi usuphathise abanengi ukwehlisa ubuhlungu.
Isihlahla esisiyasiza kobomama ezibelethweni siyelapha. Siphinde futhi amahlamvu angikhona ayachiswa efake esilondeni labantwana balama ringworms lawo uyachisa ufake uthathe uhlanze levasini kumgcobo.
Unkosikazi Sibanda uthi sekulibanga nje beziphilisa ngalumthwente beyisigaba sesiphathise labanye abaphandle. Uthi umthwente lo usiphathise omunye wesifazane obephethwe isibeletho osekwehlula kweleZambia lakobulawayo. Uthi izihlahla lezi yizo abakhuliswe ngazo.
Izihlahla lezi zesintu ukuthi bazisebenzise ziyasebenza emzimbeni womuntu, ziyaphindezela amandla okubana isifo lesi sona ngokwaso nxa sibuya ngephawu. Nxa enatha izihlahla lezi kuyayehla ubuhlungu bangikhona.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Anna Maseko, ugogo laye obeyingxenye yamakhosikazi la abegebha isisihlahla. Uthi kulusizi indlela isintu esesiphathwa ngaso.
Kanti kade sabantu abasakuthandi sebegijima ngokuthi ngamachurchi, kodwa izihlahla zesintu ezakudala zayizisebenza sibili. Ukubophe sila uzubona ukuthi nga wawuthi phela ma uhlezi so engcema ungumuntu lwana kula uyabona amanzi akhona abegeleza wena ukuthatha usidini kanti isinye sakho ngaphakathi siyabe sinjani silomkhuhlane.
Eqeda unkosikazi Sibanda umgame ngokwengeza ukuphathisa obaba.
Umchitazulu uyagebha impande zangkhona uzifake emanzini. Ingwazifake emanzini suzabe uzinatha lazo ungakali, especially kwabobaba abanye abavaleka ukuchema. Angabe vuke kusene nathi engakadli lutho uyazizwa nje kumthuma ukuthi kacheme masinyane ngokuphela kokuphela ngesihlahla senesesumchitazulu.
Unkosikazi Olitha Ncube wesigabeni seCholocho ngaphansi kwenduna uMagama uthi bona njengabomama basebenzisa isihlahla somganu ukubopha ngaphansi kanye lezinye ezibalela omachisa.
Izibhedlela zikhatshana ende kuyadula le mali sabe singela mali. So siyande ukukwenza thina, siyande ukuxoza umganu sisebenziselwa kwesintu. Siyawuhlalela ende uyasibopha isibeletho ngaphansi.
Imizamo yokuxoxa labezempilakahle bakuleli yehlule ngoba besithi abalalazi olujulileyo ngemithi yesintu. Udokotela ohola isigaba seWange unkosikazi Fungayi Musinami uthe isintu sinzima ukusiphawula ngoba inkolo zabantu ze zehlukene.
People's traditional beliefs is a bit.
Angeke ngiphawule ngoba izihlahla zesintu zikhona emthethweni njalo zivunyelwe ukusebenza. Thina kasilawo amandla okuphawula ngokusetshenziswa kwazo.
Imithi yesintu elaphayo yabekwa kusisekelo sombuso ngomnyaka ka-1981 ngaphansi kweziqondiso zomthetho owe Traditional Medical Practitioners Act. Nyakenye ikomiti yezempila kahle ePhalamende yethula ukuba abantu abafika amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% baya kubo siyazi bedinga ukwelatshwa ngesintu. Inengi kweleZimbabwe selidanela kiso isintu ngesizathu sokusweleka kwe imithi ingcwethi ezelaphayo ukuswela imali kanye lomango wokufinyelela ezibhedlela. Sixoxe njalo lomnumzana iTai Rusike olilihlo lezempila kahle elizweni kunhlanganiso ye Community Working Group on Health. Yena wasiphendule ngokulotshiweyo esithi sekuyisikhathi ingcwethi zesintu labalapha ezibhedlela besebenzisa iscience bebuthanise amakhanda kwenziwe uphenyo ngamandla lukukhangela ngemithi yesintu. Uthi uphenyo lolo luzaphathisa ukuba uZulu azi inani langakunatha idosage, inani lamahlandla, ibizo lesihlahla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukusilela okwamandla amagetsi lamanzi.
KoBulawayo kunzima kakhulu, asilamanzi, asilamagetsi. Kuthiwa lapha emadamini akusela manzi. Siyamangala ukuthi kathi khona vele indaba kungakhiwa amadama aqondane loBulawayo. Sithwele nzima ngamanzi, ngiqinisile sihlezi siqhuqa, asikwazi ukuthi senzeni. Sokugejagejiwa izibhorane yonke indawo, kodwa kuyasilela ngoba awakho wona amanzi, awabuyi ngesikhathi abantu bewafuna. Siyahawula. Sithathe khathesi sithatha phosa amalanga ayisikhombisa ukuthi sithole amanzi ngoba kawakho. Kunzima sibili, abantu baphila ngeziborane besiyale eziboraneni besiyale bedinga, bayahamba bedinga abantu amanzi. Njalo okubuhlungu ukuthi sesizawathenga, sesiyawathengiselwa. Kambe thina ogogo abangaka sizathenga ngani amanzi wona lawo? Ngoba qiniso lomnotho welizwe lethu awumanga kuhle, awumanga kuhle ngoba silayo imali yakhona siyadubeka, siyahawula, asilalutho. Kunzima, kuzaba nzima kakhulu ebantwini abaningi kumalokishi angapha, omakhokhobo mabuthweni konke kusiyakhonahle. Basila mgodi, abangale esilungwini bale mgodi bangcono, thina kasila mgodi. Siphila ngayonale mgodi kabhuzeni ngoba kuzaba ibuchapa bodwa, ama-toilet kasoza geziswe, akusoze kunasinga kuflashwe. Kuzaba nzima kakhulu umkhuhlane, kuzaba lemikhuhlane ezavela eminingi ezaba misha futhi esingayaziyo.
Isimo samagetsi ye.
Emagetsini lapha hayi kuzima, kubuhlungu kakhulu ngoba vele ungathenga nje amagetsi e-$10 uyakuqeda inyanga uziweqele kudla ngoba lihlezi nje gqu. Sekwabangela ezinye indawo zitshile, impahla zatsha, inhlahla kakufanga abantu kwezinye izindawo ngendaba yamagetsi ona lawa angekho. Hayi, amagetsi asithwathi senzima kakhulu, akulanto futhi esingayenza, singaze sikhulume, vele kakula muntu onakayo ngakho lokhu. Ngiyamangala ukuthi ayebenga sezwe ngani ukuthi khulunywa ukuthi azathengiswa. Kambe ungathengisa, ukhuluma ukuthi uzathengisa abantu abakho besweli, amagetsi shwa hayi phose vele siwathola kwemizuzu emncane njengathi empophoma vele kunjenja kuna getsi yazibuye phakathi kobusuku ikho sesivuka khona kwithi kuthi sicharge amafoni sizaba lokuthi charge khona okungamalayithi kwethu osokukhona okuyikho kusinceda kunzima ngamagetsi kakhulu kuthwalise nzima nezinto ziyonakala ziyatsha kule minyimi izithize enzivileyo ukuthi ichile ngendaba zamagetsi ona lawo balahlekelwa kwalahlekelwa iproperty yalahleka yonke abantu basala bengala lutho sebe sokuchila thina singalawo vele singawabona wonke umuntu phakathi kobunzima ngamagetsi kuhle laba abalezinto zabo thina asilalutho singoma sihawulela ngapha siphonga ukukhangela nje sithula awasekho asekho asekhambile njengakhathesi ngihlezi so awakho unyama kuthejuya aswela lokuthi uphume uqondaka okuzabangela lokuthi abantu bachaywe nxa behamba lapha bevele emsebenzini kumbe bevela kwezindawo ngoba idorobho lonke liyabe limnyama siphakathi kobunzima ngamagetsi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi uyalulungisa udaba lokusilela kwamandla amagesi ngokulungisa isitishi sewange thermal power station, ikakhulu ugatsha luka unit 8. Ngakwelinye icele uthi izesa ilobelane izivumelwano lenkampani yeChina emhlanganweni obuqhubeka kulelo lizwe lamazwe akuzwekazi leAfrika. Ikhansili yakoBulawayo yona ithi ilemizamo ngohlupho lwamanzi, kodwa ithemba uhulumende uzakwamukela isicelo sokuthi amemezele leli dolobho njengendawo edinga amanzi ngokuphuthuma ukuze kutholakale usizo.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga, siye kuhlelo liphuma le ndaba lichana le ndaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba, langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sisebubi esigabeni selukona enyakatho yemandebeleni, lapho okulojaha oleminyaka elithumi lasikhombisa olunyiswe ngezinja ngamapholisa walimala kakubi. USabelo Duve uthi wayesihlalele emavinkilini ngeviki ephelileyo, lapho okwaqhamuka khona amapholisa anikela abantu ngezinja ngaphandle kwesizathu. USabelo utshele inkundla yesayithi ukuthi wawuhlaba wawulawula umkhosi, kodwa amapholisa amphendula esithi yekela zikulume mbijana. Amagqwetha athi lokhu yikwephula amalungelo oluntu okusobala. Ngokunjalo, umdeni kaSabelo kumele ubophise amapholisa ukuze ahlawulwe. Sixoxa lomunye walawa magqwetha, umnumzana Pardon Tafumaneyi. Ngiyakwamukela kuhlelo gqwetha.
Ngiyabonga Mthungameli Nkomo, ngiyabonga balaleli.
Ulubona njani lolu daba?
Udaba lukaSabelo lungiphathe kabuhlungu ukubona umntwana omncane elunyiswa yizinja. Ngikhayela nje i-account yakhe ngokuzikhulumela yena ukuthi kuhambe njani. Utshengisa nje i-abuse e-power and authority yamapholisa ukusasazela yini. Indaba leyi kumele ihlolisiswe, amabhalawa abuzisiswe ukuthi kanti vele izinja lezi zibe zidingani khona lapho bazisasazela abantu kube sokutheni. Monso umntwana omncane ole 17 years alunywe izinja bekhangele belokho behleka ayinto eluhlazo kakhulu. It's a criminal offense kahle kahle nxa siyikhayela.
Kona kusemthethweni yini ukuthi amapholisa alumise abantu ngezinja kungakhathalekile ukuthi bala macala kumbe kabalawo?
Kuqakathekile ukuthi sibe le-context yokuthi siphendule umbuzo njengawona lowo, because amapholisa bale-dog unit, banamabhiza, bale-riot unit esebenzisa ama-button sticks lama-tear gas, ukuthi nxa kule ndawo ezokuthi kulebe le-riot kumbe kwathini kwathini bezama ukuyuza abayithi minimum force, bayahamba lezinto zinezo bezama ukukontrola uZulu, bezama labo ukuthi be-maintain i-peace and order. This is why ngisithi i-context yokuthi izinja lezi zihambe njani e-Kenilworth ziqakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi izinja lezi zisasazelwe njani ebantwini, because it does look like uSabelo ube ngomunye wama-victims abalunyiswe izinja. Angeke ngathi umthetho uthi khona kumele belumise abantu, but nxa kuyukuthi bayazama ukuthi bekontrole kungaba kuyi-riot or kule imvikela kumbe kuyini okwenzakalayo, amapholisa ayahamba belezinto zinezo, amabhiza kumbe izinja, i-right gear. So ngizama ukuthi lapha without context eyokuthi khona kube kuhamba njani e-Kenilworth ukuze i-dog unit izihambe khona ngale, kuyini kade uhamba endaweni. But in a nutshell, angeke ngathi amapholisa baba le-dog unit yokuthi balumise abantu. No, no, that's not correct. I-dog unit liana is there for purposes of controlling mobs and using minimum force, not ukuthi khona bahamba lezinja belumise abantu. But looking at it from an overview without the context, yinto engani yangikhathaza ukuthi angila the other side emapholiseni yokuthi kanti kube kwenzakalani e-Kenilworth lapha amapholisa la ezehambe lezinja khona ngale, because it's not an easy thing. Ngabona i-dog unit isihamba endaweni.
Sesibonile kanengi amapholisa ehlukuluza abantu ngendlela ezichiyeneyo. Abanye babo becine bewabophisa enkantolo, bedinga ukuhlawulwa, bencediswa ngamagqwetha. Imuli kaSabelo iyenelisa yini ukwenza okufanayo?
Ye, kuqakathekile ukuthi imuli idinge amagqwetha awe-human rights. Ngikhola bakhona labantu abangabhadalwayo, befinyelele kibo, bekhulumisane labo. Because amagqwetha lawo bazathatha ukuthi bebekwazi ukuthi emapholiseni, from the side of the story amapholisa kuhambe njani. It's very possible ukuthi kube le negligence emapholiseni eyokusasazela izinja. I-context lana kade ngikhuluma ngayo ibe khona, kwazakala ukuthi khona kuhambe njani endaweni, so that nxa kuyukuthi khona into leyi iyenziwe phandle komthetho, balalo ilungelo lokuthi hayi bethathe inyathelo elokuthi besuwe o-Minister of Home Affairs lama-damages. Ngithe ngibala nje ngisiza ukuthi amapholisa have not been very cooperative in terms of i-medical report, that kind of action siyayikhondema. Amapholisa kumele bencedise imuli, kungabi ngazani sebe-cover, sebevala-vala. As you know, umuntu angalunywa kumbe angashaywa, i-police report iyafunakala. We implore amapolice ukuthi they need to cooperate as quickly as they can. Amabhaithi ezinja, they are very dangerous. So yes, they can pursue illegal remedy from the courts. Again, having looked at the context, ama-lawyers on the ground bakwazi ukuthi bebone ilungelo elingathathwa ukuthi bencediswe ngama-lawyers, and also to get treatment and the damages and also any costs ezabe zikhona uhamba. Ngizwa they are moving between Nyathi lakoBulawayo, all those traveling costs, pain and injury, konke lokho izinto ezingathi ngama-damages bakwazi ukuthi bephiwe bebhadalwe ngemva kokuhlolisisa ukuthi kuhambe njani.
Siyabonga Gqwetha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, thank you Studio 7 for having me today. Libe lelanga elihle, thank you very much.
Lapho besixoxa leGqwetha elilwela amalungelo oluntu, umnumzana Pardon Tapfumaneyi. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Thiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Awushwele baba, angalaphuma lendaba.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ungadinwa la kusasa.
Zimbabwe.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lentokazi yakongwenya uCharlotte ocula umdumo wamapiano. UCharlotte ungumculi osacathulayo odabuka ePlumtree kodwa uhlabela ekwele Botswana. Lapha uphethe isingu yakhe entsha elesihloko esithi Sabela kungxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Zonke ezihlukeneyo ibizo nguCharlotte Ngwenya ngiphuma kwezinyama komqeguli emculweni bengisaqala ngihlabela amapiano. Isihloko sengoma sithi Mama Sabela kunini ngilimemisa ungabalisi ngenhliziyo konke kuzofika.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Abangathanda ukuxhumana lami ngitholakala ku 7782230208 lapha engitholakala khona ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Ngiyabonga ukungilalela. Into engayitsho ukuthi bengicela lingisapote and angiphelela la. Ngiyaqhubeka ngezomculo.
We'll be right back.
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyaza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke hlukani ke sikhangele ebezikhokhela abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu ukwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Oliver Lelisayo Mutabo Kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.